Vatsigiri vakawanda veZanupf vanoti chakaitwa navamugabe chasiya bato ravo rizinyekenyeke. Izvo zvichaita kuti rikunde zvichitevera kudzingwa kwemunhu ane rutsigiro rwakasimba mudunhu remasvingo neMidlands. Mumwe mutsigiri weteam Lacoste muzvare netsai chikungo vanoti vave kutofunga kutsigira mapato anopikisa.
Zvinonetsa because vanhu ivava vaka vava kutozoti bohwa manje. Izvo takutongofungira ingadai vatongotipa zvedu tiwane hedu kutovhotera zvedu kana MDC maalliance leaders arunza achauya, because hazvichatobatsiri, vatoparadza musangano apa.
Mumwe mutsigiri weteam Lacoste aramba kudomwa zita rake achityira upenyu hwake atiwo vangomirira sarudzo kuti vatsive vamugabe.
Mutsigiri weZanupf takagumbuka zvikuru nekudzingwa kwakaita vatungamiri vedu vose mumasvingo, kusanganisira navice president wedu vamunangagwa. Naizvozvo takagumbuka kuti takatarisira kuti pachaitika maelection 2018 tinoshanda navo.
Nezvino chikwata cheG40 chinotungamirwa navaamasa nenjana sachigaro akatsiva vaezra chadzamira chakakurudzira kudzingwa mubato kwevakuru vebato mumasvingo vanoti vajosaya hungwe, valove mo matuke, vapo mangwana, vaclemens makwaremba uye vachadzamira. Asi team Lacoste inoti haisi kutambira zviri kuitwa neG40 uye ichiramba ichitora vachadzamira sasachigaro wayo mumasvingo. Mutauriri weteam Lacoste mumasvingo vaRonald Ndava vanoti havasi kuzotambira kudzingwa kwevakuru vavo mumasvingo vachiti musangano wakaitwa nezviro hausi pamutemo.
Hatingati macoption executive yemasvingo vari sese. Saka isu tinoona kuti kuresa kwavakaita vakaresa zvakakura vachiresera provhinsi ino nevachiresera executive ino. Saka tofunga kuti musangano denu wambovapa chirango chekuti vambomiswa padivi tichiinda mberi, nokuda kwokuti vakokwa vanga varipo vatinofunga kuti vanofanira kunge vachitipa guidance vachiziva musangano. Zvino vana comrade Muzembe nana comrade Chumba ma-16 members vanoatenda any legal meeting yavanonyatsoziva kuti ava vaseena. They don't constitute a quorum to call for any meeting or neither to make any changes to the executive of the province. Saka zvese izvi tinozviona zviri zvinhu zvisinganyatsokunakira province yedu, uye zvinokonzera a lot of disunity kumamembers emusangano.
Asi nhengo yepolitbureau vaota Muzembi avo vanofungidzirwa kuti ndivo vava kutungamira G40 kumasvingo vanoti izvi hazvikanganisi ZANUPF pasarudzo, nekuti yangodzinga mapete anga apinda mumukaka.
ZANUPF ichatohwina 30 out of 26 kana maconstituency edu ari 26 tohwina 30 ndo level of confidence yetinayo kuno kumasvingo province. Asi mukaka wanga wapinda mapete, saka tabvisa mapete kuti vanokwanisa kudya mukaka zvakanaka. Handizvika munonzwa kuti Lacoste aiwa taidiscribe zvakakwana nhasi kuti idemoni, because demoni ndo rakapandukira Mwari ngerozi 1/3 dzikauya pano pasi. So nhasi tatosanudzana munhu wese kuna mudhara president Mugabe. Handizvika munhu wese wotitwasa saizvozvo. Saka demoni reLacoste ndo ratasvina kaburitsa munhu wese adzokera kunani kuna mudhara pomu.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika mumasvingo vatinaye mapingure vanoti uku ndo kwava kupera kweZANUPF iyo inogona kukundwa musarudzo ikaramba ichirwisana kudai.
Isu tinotorese vanhu vakazvimirira zvedu pakutarisa zvematongerwo enyika izvi. Tinoona sekuti vamugabe vazvisikira moto muziso, nokuti vamunangagwa mukaranga kavo muno anga agara nesapoti yake kuno kuzasi kumasvingo uku. Saka pano tinetsei kuti ivo vamugabe vakatarisana nemaelections akaoma kudai awa, nao tingareverana nemau kuti vanhu havachavhotera musangano weZANUPF. Hakuna zvakadero, vanotovhotera musangano unopikisa. Zvisinei nokuti vamunangagwa vajena here kakuti zvakati, asi unongoona netemba iri muvanhu kuti aiwa vadiniwa nezve.
Sachigaro vevechidiki muMDCT vahepimo chidziva vanoti vanotambira vatsigiri veLacoste nemaoko maviri.
Isu sevechidiki veMDC tinotambira zvikuru sako vechidiki vakawanda veZANU vari kutaura kuti vanga vari kuZANU vari kusapo vanosapota vana vamunangagwa vanga vava kutiwo nezvaitwa izvi. Isu takutosimuka kuti tisapote bato ravatsvangirai. Haiwa, tinovagamuchira nekuti isu takagara tiri kumberi tichizviziva kuti munhu anokwana nemakiyi enyika yeZimbabwe ndovatsvangirai, munhu ane makiyi eikonomi yeZimbabwe ndovatsvangirai.
Hondo yekudzingwa vanofungidzirwa kuti vanotsigira vamunangagwa iri kuenderera mberi zvichitevera kudzingwa nhasi kwevatungamiri veteam Lacoste kwachivi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.